Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri kumusi wemugovera ndira 20/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vocherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika. Chirwere chekolera choramba chichipararira munyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi zvichinyunyuta nekwazvinoti kuramba kuchichorwa kwekodzero dzava job scholar nehurumende. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vacherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika zvichitevera kuiswa kwemauto e5th Brigade nehurumende mumatunhu aya. Mukucherechedza zuva iri, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reIbechu lekaZulu raita musangano paFidelity Life Center muBulawayo nevana vakazvarwa munguva yegukura hundi avatoye masadzimba vachipawo matambudziko avari kusangana navo akakonzerwa negukura hundi. Senzira yekuedza kugadzirisa nyaya iyi, hurumende yakaparurawo chirongwa chichange chichitungamirwa nemadzishe mukuedza kugadzirisa kana kuyananisa dambudziko rakakonzerwa negukura hundi. Asi vamwe vari kuramba danho iri vachiti rakasiya kunze matunhu eMidlands neBulawayo uyewo kuti madzishe ari kutungamira chirongwa ichi mazhinji acho akanga asati aberekwa munguva yegukura hundi. Gukura hundi inonzi yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vaurayiwa nemauto ehurumende. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mutevedzeri wasachigaro weIbechu lekaZulu watamusanga Ncube.
These young people vanga vasinei nezvematongerwo enyika asi iye zvino tirikuwana vachitambudzika kuti vamwe vacho havana madocumentations, ma birth certificate, thereby they cannot get employed, their own children cannot access schools because they are not documented. Saka nhasi tanga takafokasa kune vana vakazwarwa after or during the start yegukura hundi nemachallenges avanosangana nawo muupenyu.
Tinoona kuti hurumende yakaisa urongwa hwekuti machief anga achitungamira kugadziriswa kwaiyo nyaya yegukura hundi. Munotambira sei urongwa ihwohwo hwakaitwa nehurumende?
Isusu semusangano tiri kurangarira kukosha kwerole inofanirwa kuitwa nehurumende seiyo hurumende inova muridzi wemasoja akaita izvi. Vanhu vachikutaura navo mumanharaunda dzakaafektwa negukura hundi havasi kunzwisisa kuti nyaya iyi yakuda kubatwa nemadzishe. Chekutanga ungatarisa unotoziva wewo kuti madzishe akawanda munguva yakaitwa gukura hundi vaiva vana. Handingada kukupa maexamples emachiefs because vanhu vakakosha vanoremekedzwa. Asi vakawanda vacho vatinawo isusu munharaunda dzakaitwa gukura hundi. During the time kuchiitwa gukura hundi vanga vachiri vana kana kuti vasati vazwarwa. And tiri kutaurisa kuti machiefs aivepo nenguva yegukura hundi iyoyo vaitoshungurudzwa vamwe vachitourayiwa. Isusu tiri kuzviona sekuti mavictims ndiwo ari kutaurirana ega. Because my chiefs ekumatevelerland nema residents vagari vekumatevelerland they are both victims dzegukura hundi.
zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kungogadzirisa nyaya iyoyi ipere kamwe chete?
Isusu taitarisira kuti dai nyaya iyi yaibatwa nemaretired judge vemuno nevekunze kwenyika, kuti kutangwe kwataurwa chokwadi rakaitika inonzi truth telling. Tinoda kuti dai vachivhumidzira kuti dzese nzvimbo dzakaitwa kukuraundi dzivepo muprogramu. Midlands tinozviziva kuti kukuraundi yakavapo kuMidlands, but iye zvino madzishe ekuMidlands havamo muprogramu. Bulawayo was also part of the geographical area yakaaffectwa nekukuraundi, asi there is no program that is going to cover vanhu vanogara kuBulawayo.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reIbechu lekaZulu rinorwira kodzero dzevanhu vatamusa Nxanxube vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBritain zviri kuronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi nemuvhuro unouya, zvichinyunyuta nekwazvinoti kubatwa kuri kuitwa nhengo yeCCC uye vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nehurumende. VaScala vave nenguva inodarika gore nechidimbu vari muhusungwa kujeri rechikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana, asi kusvika parinhasi havasati vawanikwa vaine mhosva. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande kuti tinzwe maonero avo paurongwa huri kuitwa nevana veZimbabwe uhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe avanoti vachange vari mumwe wevanhu vachange vachiratidzira nemuvhuro.
Urongwa uhu tinge tichitarisira kuti tisangane nemusi wemuvhuro 22 January, kuti tiratidzire paZimbabwean Embassy muLondon pakumbunyikidzwa kwerusununguko nekodzero dzavaJob Scala, avo vava nemazuva nemandu vanenge vachikwanisa mazuva 587 vari muusungwa. Apa tiri kuratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, hatisi kungoratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavaJob Scala chete, asi kune vamwe vakawanda. Tinoziva kuti kune varume 9 vemutwakasi Republic, avo vakangosungigwawo vakafarirwa vakatungigwa mhosva dzavasina. Tinoziva kuti kune vamwe vakawanda vanongona kunge vakabudiswa mutirongo asi vari kuiswa kumajeri zuva nezuva.
Tiri kuona kuti vese vamuri kutaura varimuri kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muZimbabwe, asi muda kuratidzira kumuzinda weZimbabwe kuBritain. Chichemo chenyu chinonzwikwa sei? Chinove neudzamu sei?
Takanyanya kukosha kusvika kwemashoko, nekuti tikaratidzira tiri kunoku, tikange tasvika mukatarisa paInternational Law kana tangotosvika paEmbassy, zvese zvakangofanana nekuti masvika kunyika yacho. Ukatopinda muEmbassy yeZimbabwe pamutemo wepasi rese unongochinzwa kupinda muZimbabwe. Saka isusu kukunda kwatiri kuenda paEmbassy tiri kuti tichainda nezvichemo zvedu ipapo nenhunha dzedu ipapo, idzo dzatichanopira kuvashandi veipapo, vashandi veZimbabwe, vashandi vehurumende yedu vanobhadharwa nemari dzetekisi dzatinobhadhara. Saka tasvika ikoko, ivo ibasa ravo kuti vachisvisa zvinhu zvoko Harare. Saka mashoko anenge asvika, uye kuratidzira uku kuchazoratidzirawo vamwe vanenge vari muZimbabwe. Uye tiri kukurudzira kunyanyanyanya vana veZimbabwe vari pasi rose kuti inguva yekuti tisumuke titaure zvinhu zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika kumusha kweduko.
Muri kuratidzira nenguvai pamuzinda apa, uye inzira dzipi dzamuri kuratidzira nadzo?
Tiri kuratidzira nenguva dza12:00 maskati. Tinge tine petition uye pane statement ratichabudisa zvatiri kuda kuti zvinge zvichiitika.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe vari parunhare muKent kuBritain neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira panguva iyo dambudziko iri riri kunzi riri kuwedzerwa nekunaya kwave kuita mvura munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti pakuguma kwezuva musi wa18 ndira, vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakawanikwa vaine chirwere ichi, vapfumbamwe muchitungwiza nevatanhatu mudunhu remashonaland East. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nezuro kuti bazi ravo riri kuita zvose zvarinogona kuona kuti chirwere ichi chabatwa chisati chanyanya kupararira. asi vamujiri vaikurudzira veruzhinji kuti vaitewo banduko ravo kuona kuti nzvimbo dzavari dzashambidzika. Mukuzeya nezvekukwira kwekorera munyika, tabata mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka recommunity working group on health vaitai Rusike.
Ndinodaira kuti zviri kuitika maringe nechirwere chekorera pari zvinezvi ireflection the reality iri paground. Nekuda kwekuti zvinhu zvinokonzeresa kuti korera ivepo, zvinhu izvozvo hazvisati zvanyatsogadzirwa. Tiri kutarisa kuwanisa vanhu mvura yakachena, hongu mumadhorobha vanhu vanogona kunge vaine pombi dzemvura mudzimba, asi vakavhura pombi idzodzo mvura haisi kubuda. Vanhu ivavo vopedzesera vonochera mvura mumatsime, matsime atiri kuona kuti munguno yekunaya tsvina zhinji dziri kukukurwa dziri kupinda mumatsime iwavo, mowanikwa utachiwana hunokonzeresa chirwere chekorera. Totarisa nyaya yezvimbuzi, tiri kuona kuti kunyanya mumadhorobha mune dambudziko rekuputika kwemasuweji. Masuweji wavo kana aputika munguva inoyi yekunaya zviri kukukurwawo zvekare. Chinokondaminata angava zvibhorani zvakacherwa muno mumadhorobha. Kumamisha tikuona kuti kune dambudzikowo zvekare rekuti vanhu vazhinji havasisina zvimbuzi. Dzimwe nguva vanhu vanoshandisa zvimbuzi vasingagezewo zvekare maoko. Saka nhau yeutsanana ndo imwe iri kukonzeresawo zvekare.
Asi dzokurudziro dzese dzamuri kupa varusike idzi pamwe chete nedziri kupiwawo nebazi rezveutano, veruzhinji vari kutadza sei kudziteedzera?
Dambudziko riri kuita nderekuti hongu vanhu vari kupiwa dzidziso, ingave dzidziso yekuti gezai maoko, vanhu dzimwe nguva mvura yacho havana. Ingave dzidziso yekuti fachaidzai mvura musati maishandisa, dzimwe nguva magetsi acho havana. Saka dzimwe nguva zvinonetsa kuti vanhu vange vachitevedzera dzidziso dzese dzavari kupiwa idzodzo, nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvavafanira kunge vachishandisa vane zvenge vasina.
Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vari kunzi vabatwa nechirwere ichochi muzuva rimwe chete, hungava uwandu hunotyisa here varusike tichitarisa uwandu hwevana vezimbabwe munyika yose?
Uwandu hunotyisa zvakanyanyisa nekuda kwekuti chirwere chekorera ichi tinenge tisingatombochitarisira mumakore atiri kurarama nhasi unoyu. Saka munhu mumwe chete chaiye akarasirwa noupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare zvinhu zvinofanirwa kutityisa tese. Senyikawo zvekare tinofanira kuramba tichitya nekuda kwekuti takambosangana nedambudziko iri mugore ra2008 na2009.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Mapoka ose ari mugungano retripartite negotiating forum kana kuti TNF akasangana kubva nemuvhuro kusvika nezuro chishano kuVictoria Falls mumusangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa ukama pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Musangano uyu wakapindwawo nevanyarikani vakabva kune dzimwe nyika dzinosanganisira South Africa neGreece, avo vaipawo ruzivo pamafambisiro avanoitawo TNF munyika dzavo. Hatina kukwanisa kubata vehurumende kana vashandirwi panyaya iyi kuti tinzwe kuti zvii zvavakabudawo nazvo mumusangano sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi tabata munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo.
Musangano weTNF kuVictoria Falls wange wakatarisana tingati nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti pagore rega rega tine musangano yatinoti consensus building, kana kuti musangano wokuvaka ukama sezo maparties musocial dialogue. Panguva yapfuura kwange kusina kutrustana kana kuti kuwirirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka pakuvaka ukama gore rega rega tinoita high level retreat yevatungamiri vemaparties matatu veLabour, Business nehurumende. Musangano waifanira kutoitwa kupera kwegore ra2023, saka wakazotenderwana kuti unoitwa pagore ra 2024 kutanga kwaro.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kutarisirawo imi kuti zvichabuda mumusangano uyu sevashandi?
Sema trade unions takati pari nani kuti tigare tine maplatforms patinosangana neavo tinovashandira maemployers. Ndiko patinonegosheta kutanga kwegore, kupera kwegore, pakati pegore. Ndiko patinonegosheta zvekare kune mastructures akafane TNF nguva dzese. Tinosangana nematambudziko pakunegosheta, tobuda kusina zvatabata. Asi hazvirevi kuti hatidzokeri mangwana. Takazvitaura nguva yafura kuti tange tisati tafara nezviri kubuda kuTNF, asi izvozvo hazvirevi kuti hatichanegosheti. Tichatoona kuti tinoshapena maskills edu, kuti mamembers edu abenefit pahurukuro dzatinenge tichiita nevatinovashandira kana kuti nehurumende.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato reFreedom of Rights Under Sovereign For Us, Muzvare Manyara Irene Munyenziwa, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pebato rakaumbwa nemapato mazhinji anopikisa munyika, ayo akanyorerana chibvumirano chemushandira pamwe munyaya dzekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo cheNational Electoral Reforms Agenda in Zimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti bato iri rinorevei uyezve richange riri kuitei munyika.
Bato renera zvichimirira izvo kuti National Electoral Reform Agenda ibato rinomirira kugadziriswa nekusimbisa bumbiro remutemo rinoona nezvesarudzo nekwikwidzo rekutongwa kwenyika nemapato akasiyana muZimbabwe. Rinotarisa nekuongorora sarudzo mukuvhota kuzvematongerwo enyika. Rinobatanidza mapato ese anoda kukwikwidza musarudzo yemaelections. Ibato rinotarisa kudzonganya munhau dzemaelections neongororo yekugadzirirwa kwemaelections nekuchengetedzwa kweconstitution mumafambiro emaelections panguva dzose, nekuona kuti kodzero dzevanhu dzayananiswa munguva dzemaelections. Inosimudzira mazwi emapato akasiyana anoita iwo mateachers unions, nurses nemadoctors, women's organizations, youth and students, ma-non-profit organizations like my human rights organizations, faith-based organizations, my civic society, my bizimisi, my farmer, my vendor, na iyo my ex-freedom fighters. Ibato, richaongorora kuti madzimai, zvirema, nevanotambudzika vateererwa here panyaya dzekodzero dzavo. Nera ichave izwi rinoshandiswa nevavo vasinganzwikwe nokuti havana masimba.
Mapato api ari mugungano iri uyezve zvakakosha sei kuti muwanikwe imi muchibatana?
Pazuva ranhasi mapato atinawo akabvumirana kusaina gwaro renera ari kuti iwo MCD, which is Multi Christian Democracy, DA, which is Democratic Alliance, ZNRP, which is Zimbabwe's National Revival Party, UANC, which is United African National Congress, LEAD, which is the leader of the Labour, Economists and African Democrats, DAVID, which is Divine Alliance for Vitalization of Inspired Development, FEES, which is Front for Economic Emancipation in Zimbabwe, NPC, which is National People's Congress, MPEG, which is Movement of Political Economic Revival Generations, MDC, which is Movement for Democratic Change, PDP, which is People's Democratic Party, PUP, which is People's Unity Party, ZIPP, which is Zimbabwe's Partnership for Prosperity, For Us, which is Freedom of Rights Under Sovereign Party, PZP, which is Patriotic Zimbabwe Party, PPPZ, which is People's Progressive Party Zimbabwe, The Vance, then ZEDPF, which is Zimbabwe for Excellence Development Patriotic Front. Ndo vatinavo panguva ine.
Tinoona kuti mamwe mapato makuru anga asipo, izvi zvinorevei?
Pane mapato aripo ari kumatepeleland vatakamirira kuti tinzwe kuti ndivanani vari kudazve kujoina bato renera. Mapato asina kunge aripo panguva yekusaina ibato reZANU PF, uku kuriko kwatakaendesa invitation kuti vange vari party yenera. Ndamera iri kumirira vanhu veZimbabwe rese. Ende rimwe bato ratakatarisana naro ndere CCC ratakatumira zvekare, vakambenge vachiuya mameetings atakamboita. Ende ivo vari kuti though vasina kukwanisa kuuya panguva ino, they are part and parcel of us. So nekufamba kwenguva tichazange tichiona kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfananya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemuimbi ari mutambi wemafirimu nemadrama ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire, ava vari kushanya muno muAmerica. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chavasvitsa muno muAmerica.
Tinotenda nekusipinzawo pachirongwa chinofadza vanhu kudai.
Tinotenda tisu. Vateereri vangada kunzwa kuti mukoma Elijah Tavabata vari kunze kwenyika yeZimbabwe, vari kuAmerica, tichimbozwa kunzi vari kuAustralia. Zviri kufamba sei? Matama here kubva muZimbabwe maakugara kunze kwenyika?
Kwete, hatina kutama ba. Tiri kushanya. Kubereka kwakanaka. Ndine mwana ari kuAustralia, ndiwo ndandashanyira ikoko. Takuda kudzokera kuZimbabwe, ari kuno kuAmerica ai expectawo mwana wake wekutanga mutsva. Saka ndichibva imauya muonewo muzukuru muri kuno.
Asi mune zvamuri kuitawo here zvekunyora nemafirimu nezvimwe zvakadaro?
Isu hatiregeka, isu hatirege. Tinoramba tichingonyora kana zvisingabudi, asi tichingounganidza.
Vakawanda vanoziva muri mumafirimu nemimhanzi, asi pane mazuva tisati tanzwa zvitsva.
Ndine vakomana vandakasiya kuAustralia vanogara muSydney, vakabva kumusha ndeve kuZimbabwe. Vanoridza chaizvo, vanokwanisa, vanogona. Takagara pasi tine dzimbo dzatoda kuita remix munguva inotera iyi pandinoenda dzokerako zvakare. Takuisawo pane zvinenge zvaakuitwawo mazuva iwayo, tichinja zvatakaitawo kare. Asi hatinyanyo kusiyanisa zvikuru. Pane chimbo chaunenge wakaita munozowedzerawo ndo remix.
Mune mikanawo here yekubatsira vangange vachidawo havo kudzidza zvemimhanzi nezvekuekta?
Pandinodzoka kunyanyanya kuAustralia, kune vanhu vandakasangana navo kuchechi kwataipinda vanoda zvikuru kuti tinge tichishanda navo nevana vavo vanogona chaizvo kutamba kunyanya zvekuridza magatareti saka patodzokera ndinoenda nemagwaro ekugarako saka tinenge tichibatsirana.
Muno muAmerica mune mumwe munyori achive zvakare mutambi wemadrama Nicky Zemura. Munhu wamakamboshanda naye tichiona maya madrama amaimboita. Kupinda kwamaita muno muAmerica mati mabatana here sevanhu vananyanduri?
Hongu, Zemura ndakataura naye ari kuda kuti anditore ndiuye kwaari kugara ikoko toona kuti tingaite sei ndisati ndadzokera.
Mbiri yamunozikanwa nayo ndemumhanzi fanike zvikuru mumhanzi unonzi vana tinogumbura. Chinhu chamuri kutarisira here kuti muchadzosa kune vamazuva ano nokuti vana isitakaichitamba chiri vana taane vana veduwo vatotarisira kuti vanonzwawo zvakare dzidziso iri mukambo ikako?
Ya, ndo imwe dziyo iri inofanirwa chaizvo nevanhu. Saka parimix apa ndo iri pamusoro chaiyo iyoyo vana tinogumbura.
Ndokuda zvakare kupa nhoroondo yenyu kune vakawanda vanongonzwa kuti mukoma Elijah Madzikatire asi vasingazive kuti mwana weimwe nyanzvi Shasha Gamba rezvemumhanzi nemafirimu vasakuriwe Madzikatire. Zvidzidzo zvamakawana kubvaona wabo wenyu zvamuri kushandisa pari nhasi ndezvipi?
Vamadzikatire vamukadota vane vanhu vakawanda chaizvo vakadzidza kubva kwavari handisi ndegaidi kune vakawanda nanhasi vari kuitawo vamwe vakuita mitambo iyi kunzi mukadota ichitanga mazuva ano asi vakawanda chaizvo vakadzidza izvozvo iniwo ndinokwanisa kudzidzisawo vamwe vadzidzisana ndikawana mukana.
Totarisa nyaya yecopyright muZimbabwe vanhu vakawanda vana nyanduri nevaimbi vari kuchema kuti mabasa avo haasi kuvapa chouviri nenyaya yepiracy yavari kuti yauraya industry muZimbabwe. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Ndinoona sekuti mastructures atinawo kumusha nezvandakaonawo zvinoitwa kuno hatichiri kumashure zvekuti kana kuti vana vanoda kuita mitambo yekuekta havana zvikoro zvekunodzidza kuekta. Tinoona zvangu pamagatara apa tine kana kuti nzvimbo mbiri noti yekubhuruwayo necollege of music Mwarani asi zvekuekta izvi hatina. Saka ndo zvimwe zvinokanganisa mitambo yedu. Piracy iriko zvayo asi tiri kwese ungogona kutowana mari kana muno mumandiri muno iri mupiracy bad unowana mari nemwe mukana kwedu hakuna mabhuriji akadaro. Hatina ministri yega kana kuti bazi rega rinodhila nezvemaasi rakasanganiswa nezvebhora chiichi zvakawanda tingori tese mubudura imo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vari kuteerera nhasi
tinoti rambai makashinga nokuti kwedu kukawo kumushawo tarenda ririko havana chete mikana ine vamwe dzimwe nyika dzatiri kuona nhasi asi ndinoti rambai makangobatirira tichasvika.
Vanga vari muimbi uye mutambi wemafirimu ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Kumakwikwe Africa Cup of Nations mutambo wekutanga watambwa nhasi pakati peAlgeria Algeria ne Burkina Faso wapera uri mangange 2-2. Mutambo pakati peMauritania neAngola uri pakati uye zvibodzwa zvakamira zvere 0-0. Mutambo wekupedzisira uri kuuya pakati peTunisia neMali uyo uchatambwa manheru ano. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vekumateveloland vocherechedza kutanga kwegoko rahundi makore makumi mana nerimwe adarika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Mithathele lithuba ke lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 zibandlela 2024 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wemhlubulweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa eFidelity Center kubulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela khona ibutho le-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olegugu rawundi olwadala umphuqazwe.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kunika kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele. Sichaya amabeliwo ukuthi vele kathi sinokuthi sesiqasa kuthi ukuhlanyela. Kanti sinesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kathi akuna sivuno esingasithola.
Izakamizi zemangweni weyowange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlaba omkhulu omkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Izibe umjiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni womncintiswano wokudinga intshantsho zomdlalo wenguqu ezwakazi labensundu oyinkezo ye-African Cup of Nations kumbe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu wemhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe namhlanje umanyene enanza ilanga likamhlaka 20 zibandlela 1983 okulapho uhulumende owayekhokelwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe athumela khona ivuyo lebutho ele-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olwegugu rawundi olwadala umbhuqazwe owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe. Ukunanza leli langa abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu baqoqe inkulumo zokuhlaziya ukuphathwa kohlelo lokupholisa amanxeba awegugu rawundi kulabo abathintekayo balahlekelwa izihlobo labangane kulesi sihluku. Inenge likade umbuthano owenzelwe eFidelity Life Center kobulawayo namhlanje lithi kalivumelani lokuphathwa kwalolu daba zinkokheli zomdabu. Umabhalane webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe yena kabasekeli ngijola kancane uhlelo lwezinduna lolu ngoba luchiya phandle abanye ikakhulu abakobulawayo okuzamele babuyele emakhaya emaphandleni ukuze bayezwakala labo imibono yabo. Kube kulaba sakhulayo abanjengoBenoni Ncube ongenela umhlangano walamhlanje othi njengabatsha lokhu bebuzwa ubuhlungu bombhuqazwe ngendlela abaphathwa ngayo nguhulumende. Kuthi ke labo abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra bathi udaba lombhuqazo uhulumende ulesandla isikhulu njalo kaluphathi kuhle. Abanye njalo abebandla lezaphu bathi uhulumende kabakhulule ekuthini bayizitha zikahulumende abaphele impahla yabo eyathathwa ngaleso sikhathi. Umbuthano walamhlanje ungenwe izinkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kaZulu, uZulu jikelele lamalunga edalela ephalamende. Ngevikezayo uhulumende ukhangelelwe ukuqala okusemthethweni uhlelo lokuba izinduna zingene ebantwini zikhulumisana loZulu mayelana lombhuqazwe wegugu rawundi owenzakala ikakhulu emhlubulweni wemathebelele ndi north le south kanye le inkabazwe kuthi ibulawayo lenkabazwe azikho kulolu hlelo osekudale ukukhathazeka lokwesaba okukhulu kuZulu abantu besithi uhulumende nguye owenza lesi sihluku sombuqazwe kungani echiya phandle ezinye izigaba zelizwe kanye lokuvalela intatheli izindaba lenhlanganiso ezizilwele ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu phandle kwalezi nkulumo zokuzwa imibono yabantu ngodaba lombuqazwe owathatha impilo zabantu abayidlula inkulungwane ezingamashumi amabili kanye lokunyamalala kwabanye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlapha omkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Abantu bathi lokhu sekubafaka kusimo esibi sendlala abalakho ukubhekana layo lonyanga. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zenduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yifull armyworm kanye lewebworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi beagritex bakulindawo izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukansila wesiqintini sekachechethe umnumzana Give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu
iqhelele selidle umuntu abantu inhlanyelo bayithola enzima bethola enzima nje kunjalo inhlanyelo sokulobudli lo so into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuntu wenelana.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukagatshompo ongusabhuku umnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuze ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathi sizokuthi sesiqasa kuthi ukuhlanyela kanti sesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kanti akuna sivuno esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Sisendlaleni okokuthi ngoba kasilandise kangaphela.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engilime ngezandla ubusanda kusungula umumbu wankhona ukuphuma isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla uqabange sekudliwe kusasa futhi uqabange amanye amagodi akhona agcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo le ndlala ekhulile besiphila ngokuthengisa uludi. Kathesi lokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kwabe sekungasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamthiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi ukansila Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni semathebheleleni north umnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihaze emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala iEl Nino ebangelwa ukuguquka komkhathi iclimate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafo wembula
Gukama
Lamlela
Kwamanje wathi sizwe ukuthi uStandikile Mhlanga oStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela uphathelane lentuthuko yabesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukukhathaza abesifazana labasakhulayo okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokusilela kwamanzi. Sixoxa lonkosikazi Mabel Mpala, umqeqeshi wenhlelo uWard 28 woBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ku Ward 28 okungabe kuxaka omama lamankazana indaba yamanzi. Kakulamanzi, amanzi siwathola every 7 days, at times 8 or 9 days or even 10 days. So umuntu ongumama naturally wadalela ukuthi angahlalahlala ayirefresha ageze impitshana. So nxa kungalamanzi for asithi at least 7 days, umuntu ongumama kuye kuba nzima kakhulu. Kulezi bhorane yes zikhona, ezinye ziyasebenza ezinye kazisebenzi, kodwa kabe sokulamaline amakhulu okungangokuthi umuntu ongumama sephinda esiyathatha more hours eselangeni egcekeni emelele ukuthi echovise izigubhu zakhe angena khelele abuye ekhaya. Kuzokuthi olunye uhlupho olungabe lihlangana lama-youth in general esigabeni sethu ontanga labasakhulayo. Sesingenelwe jikelele iZimbabwe yonke luhlupho lwama-drug and substance abuse. Labo abantwana be-Country Park abasalanga kulokho, bawelile phakathi kwechibilele libi. Sibabona nje belele abanye emgwaqweni, sebekunathile kwabaginqula, sihlabele omunye lele nje, omunye sezimisele, ebafaneni kakhulu. Then emankazaneni sibona nje ukuswelakala kwento yokwenza, mhlawumbe no-youth center, akulanto yokwenza. Okukhona ngama-programs abuyayo lezinye nje inhlanganiso zama-NGO azibuyi nsuku zonke, zibuya ngemva kwesikhathi. Kukanti la amanye amalanga abantwana babe bengalanto yokwenza, esingathi ngesikhiwa babe sebe-idle bengaselanto yokwenza. Intsha ngabantu abahyperactive, bafuna ukuhlala nje besenza-senza, behamba-hamba bayele. So sebethatha isikhathi sabo besenza okungekho right for impilo yabo, for ikusasa labo.
Kuyini uhulumende angaphathisa ngakho ngalolu hlupho? Njalo sikhuluma nje, zikhona yini ezinye inhlelo alazo? Ngoba sake sabona amapolice ephatheka ngokubopha abathenga labathengisa izidakamizwa.
Uhulumende ke kulokho bengakazi atsho ukuthi njengoba siyareporta, siyakukhuluma kumhlangano ukuthi singacela ukuncediseka, mhlawumbe kube lama-youth centers or ama-library angakhipha abantwana entertained, besingakazi siphiwe isithembiso sokuthi sizenza lokho. Kuke kwaba khona ama-Wi-Fi akade khona ethubeni elidlulile, maybe some 3-4 months back. Abantwana abaningi besebezilibazisa khonapho kuma-Wi-Fi lawo, kodwa khonapho besasekuzilibaziseni. Sinanzelele futhi njalo enye ingozi ekade mhlawumbe singayinanzeleli njengabahlali, njengabazali be-Ward 28. Abantwana laba ku-Wi-Fi khonaphana besebevula lezinye izinto ezingayisizo, anti umuntu sele access to internet, besebevula lezinye izinto ezingayisizo, befundisana futhi. Okungangokuthi ukubuya kwe-Wi-Fi kuhle, kuphinde thina sithi wo sokukubi njalo, ngokuthi namba phela lo kade engakwazi sedonswa yilaba abakwaziyo bethi kulalokhu, bona lokhu efonini yami. So silokucela lokukhalaza kakhulu kuhulumende wethu ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi sibonisane ngentshale esichabalala, sincedisane ngentshale esesibone ngani sokulokuchabalala, sibone ukuthi singabagoqa njani bagoqeke. Ngiyabona.
Nxa ukhuluma ngama-Wi-Fi, umnumzana Mthuli Ncube ekhankasela ukhetho usungule ezinye inhlelo ezigoqela ezezibholane khona ngapho e-Country Park. Aziphathisanga yini?
Kwaba nobukelo sibili ku-There's a Great Change. Ilokishi likhulule, this is the biggest location in Bulawayo and probably the second biggest in Zimbabwe. Abantu, inamba ya abantu population is too much versus ama-bow amaholo akhona agejini sivile amanyasho lenza amanyayo adinga abaphilisi ayasinceda outsay ayasinceda but we still need some more.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Mabel Mpala, umqoqi wenhlelo kuward 28 eCountry Park kobulawayo ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Ephuma enkundleni lapho ke usithandekile udedela kuChris Gande. Yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris labalaleli bonke baka Studio 7.
Ungathini ngomkhathi?
Ye Chris, nxa sithi siyakhangela ama climatologist basitshela ukuthi umumo womkhathi uzahluka kancane ekuthini izulu esilijayele ukuthi lifike kupheleni kaOctober libe khona ngoNovember la ngoDecember kalisoze kube njalo andinxa uthi ananzelela uzathola ukuthi eqinisweni ikhona okwenzakeleyo nxa uthi ubucheka ezabelweni kakhulu eza southern part of Zimbabwe ubuthola ukuthi abantu abanengi by Christmas bebeloke bengakalimi ngoba izulu belingakenela ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahlabe umfolo. Kodwa ngemva kwekhisimusi siseqela kumnyaka omutsha lingani libe lokuqinisa laba khona. So nxa sithi siyaqhathanisa lalokho izanuse ebezisitshele sokhona sibona ukuthi hayi kuliqiniso ngempela and sikhangelela ukuthi mhlawumbe kusiya kunyangezayo phakathi kwayo lizabaleka izulu phose kube kuphela kwalo. So nxa ngithi ngiyananzelela mina ngibona naye okwakathesi indlela ababesitshele ukuthi El Nino iza kuba njani ngibona ngani okwakathesi ibe njalo ngempela.
Manje nxa sikhangele osokwenzakala khona lokhu ungabaxwayisani abalimi ngalesi sikhathi?
Isixwayiso sethu esikhulu okusokuqala bekuyikuthi ngalesi sikhathi esesikiso abantu akufanelanga ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi eside ukuthi zivuthwe. That's number one. Okwesibili, abantu kabahlanyele izilimo ezenela ukuthi zimelane lesomiso. So lapha nxa sikhuluma ngama varieties angathatha isikhathi ukuvuthwa, sikhuluma ukuthi laba bazafuna ukuhlanyela umumbu fanele bekhethe lokho abathi ngama early kumbe ngama ultra early maturing varieties. Kuzabasiza ukuthi ukuba khona kwezulu okukhona kathesi kwenelisa ukuthi izilimo zabo zimile zihlume zikhule njalo zenelise ukuthi zifike esikhathini sokuthi siyavuthwa. Okwesibili, nxa ngikhuluma ngezilimo ezenelise ukumelana lesomiso, ngikhuluma lezilimo ezifanana lonyawuthi, lamabele, lophoko, and lezinto ezifana lamajodo, lamathanga, lamakhomane, izinto ezizashesha zivuthwe and njalo zizanceda abantu ngesikhathi sokusika. So isixwayiso sethu esikhulu bese sithi lapha ekuphatheni kwezilimo siyaxwayisa njalo ukuthi abantu benze izinto ezizancedisa ukuthi ukuba manzi komhlabathi kungatshetshi kubaleke. Ngezinye indlela sithi moisture retention. Kuyakuthiwe abantu besebenze abo mulch kumbe behlanyele ngendlela lesikhona kathesi okuthiwa igatshompo and lapha abafaka ukufakeka khona umquba bewufake ngoba la uyancedisa ukuthi amanzi engabaleki. Yikho kuqakathekileyo ke lokho lokuthi ekuhlakuleni lapha abantu beqinise sibili so that izilimo zabo zingayenza ujiki lobhanqa lokhula okungenza ukuthi izulu litselibaleka izilimo zabo ziloke zingakakhuli ngendlela okufanele ukuthi ngase zikhule ngayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Bese ngiqeda ngokubonga abalaleli abalimi kwindawo zonke nje zakwelakithi leZimbabwe ukuthi yisikhathi esinzima esikiso kodwa nxa singazilungiselela ngokweneleyo silandele izixwayiso zabalimisi lezanusi zomkhathi ngibona ngani la nxa kuzaba nzima sizenelisa ukuthi siphuthe leli bange sikilwa kathesi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ebesixoxala ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Sibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwekazi labensundu owenkezo e-African Cup of Nations kumbe AFCON. Lo mncintiswano uqale kwele Ivory Coast ngeviki edlileyo mhlaka 13 Zibandlela njalo uphela mhlaka 11 wenyanga ezayo kaNhlolanja. Umdlalo phakathi kweTunisia leMali uphakathi usikhuluma kanje ozalandelwa ngophakathi kwele Mauritania leAngola.
The Voice of America, VOA.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Lonake lethu le isingulu yalo entsha. Iqembu leli lidabuka eCholojo kodwa lisebenzela likwele South Africa. Nangu umholi walo umlungisi Ncube exoxa lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani lonke balaleli weStudio 7 obingelelayo ngumlungisi Ncube umholi weqembu leKing Garia and the Great Challengers ijahe elizalwa eCholojo esigabeni saseGaria. Nanso ingoma yethu entsha new ithi itoyitoyi ngoba besitoyatoya kakhulu ngayo. Mali ngayilalela kahle ngizayizwisisa mpela ukuthi hayi bengitoyatoya beningamali.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangithola ku 0695911800. Uyawazi ukungithola njalo ku Facebook, ungacheka nje Mlungisi
King Career uyakwazi ukuphumana nami. YouTube ngayifaka yaba yodwa kodwa ayiyonale. Kanti ke ezinye angakazifake ku YouTube so zisatholakala kimi zonke ingoma zami.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Sicela i-support abantu bekwazi ukuthenga ama-original, abantu bekwazi ukuthenga ingoma umnikazi wezingoma ukwenzela ukuthi naye elangazelele ukulenzela okunye okumnandi kusasa njalo akhule.
Tembali ukholisile umculo weqembu elizibizwa ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa singekehlukani wathi sihlobo sikhangele ezinye ebezihamba phambili. UZulu wemhlubelweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa iFidelity Center kobulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela i-5th Brigade ukuyafeza uhlelo lwegugurawondi olwadala umbhoqazwe. Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Sibe ngutyikelo bhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano we-African Cup of Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngupraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.